manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi nenguva dza 7 pm uri musi weshondo nyamavhuvhu 19 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amai Tokozile Angela Matutu voradzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eHeroes Acre. ZANU PF yotura mapepa ayo kumatare mangwana ichiti vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato iri vaEmerson Mnangagwa ndivo vakakunda. Asi MDC Alliance nevamwe vari kutsigira vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakaitwa gamba renyika amai Tokozile Angela Matutu varadzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eNational Heroes Acre muHarare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti bato ravo riri kufara zvikuru nekuva nenhengo dzakawanda muparamende. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vashora pakuratidzwa kwamai Matutu pamarinda anovigwa magamba enyika nhasi vaMnangagwa vatsanangura mushakabvu semunhu akashanda zvikuru kuti madzimai asimudzirwe munyika.
The late national heroine was humble, modest, unassuming and approachable, with a loving and motherly character, a devotee Seventh-day Adventist. The late Amai Matutu's God-fearing humility, honesty, transparency, trustworthiness, and love underpinned her success in the party and government.
Mashoko ava Mnangagwa aya atsinirwa nenhengo yepolitibhiro yeZANU PF uye vari gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa.
Aiwa tine urombo nekushaka kwa Comrade Tokozile Matutu, munhu yetakashanda naye zvikuru, akanga ari munhu anokurudzira kuempowerment yemadzimai, anga ari munhu anga ari honest ari pachokwadi, anga ari munhu aida unity. So ndine urombo nezvaitika kuna Comrade Tokozile kuti asaikirwa negamba redu.
VaMnangagwa vatiwo vari kufara zvikuru sebato kuti vakawana nhengo dzeparamende dzakawanda musarudzo dzakaitwa musi wa30 Chikunguru, asi vaMnangagwa havana kutaura nezvekukwikwidzwa kumatare kwezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika kwakaitwa nemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kunyange hazvo ZANU PF yakakunda zvine mutsindo musarudzo, MDC Alliance iri kukwikwidza zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika pamwe nedzimwe nzvimbo 20 uko kwakakunda ZANU PF musarudzo dzeparamende. Nengo yepolitibhiro yeZANU PF vapo mangwana vatsanangurawo amai Matutu semunhu akashandira nyika pamwe nebato ravo zvakakomba. Izvi zvatsinirwa nevaimbo vamumiriri wekuwadzana muparamende amai Betty Kaseke.
Isusu semadzimai tiri kunzwa kurwadziwa zvakanyanyisa nekurasikirwa kwataita namama vedu mai Tokozile Matutu because ndiya mai vakanga vari amai vakanga vachitifundisa kunyanyanyanya isusu vakanga vachiri kukura mupolitics.
Amai Kaseke vati madzimai anofanira kushandira nyika zvakasimba sezvavanoti zvakaitwa namai Matutu kuti vagozopiwa remekedzo rokuvigwa pamarenda eHeroes Acre sezvaitwa amai Matutu. Pari zvino vanhu vakawanda vakavigwa pamarenda anovigwa magamba enyika vanhurume. Amai Matutu vakaberekwa musi wa26 kukadzi 1957 vaive nhengo yezapu pakawana nyika kuzvitonga kuzere. Zapu nezanupf zvabatana. Mushakabvu akabata zvigaro zvakawanda muzanupf muboka remadzimai uye akazogadzwa kuva gavhuna wedunhu rematebeleland north kubva muna 2005 kusvika muna 2013. Muna 2012 vakaitwa sachigaro wezanupf mudunhu rematebeleland north uye muna 2015 ndivo vakange vari tevedzeri wasachigaro wePan-African Parliament. Muna 2016 vakazoitwa mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko. Kusvika pavakazoshaya musi wemuvhuro, amai Matutu vange vari mutevedzeri wemunyori muboka remadzimai mubato reZANU-PF. Mushakabvu asiya murume vaJonathan Matutu nevana vana vakomana vaviri nevanasikana vaviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA. ZANU-PF iyo yaunganidza chikwata chemagweta gumi inoti iri kutarisa kuti ichatora mapepa mamwe kudare reConstitutional Court mangwana mangwanani kuti dare iri nemusi wechitatu ritange kuzeya nyaya yakakwidzwa nemutungamiri webato reMDC Alliance vaNelson Chamisa kuti sarudzo dzemwedzi wapera dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. VMDC Alliance vari kutsigirwawo nevamwe vanhu vane chitsama vakakwikwidza musarudzo idzi. Kuti tinzwe nezvenyaya yemapepa iyi, tabata munyori anoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana.
Tatopedza kugadzira maheads of arguments. Maheads of arguments akanzi isusu semarespondents tinge tafaila by tomorrow 10 o'clock. This is the reason why tiri kushanda nezuva resande ranhasi rineri. Unofanira kunge riri zuva rokuzorora resabata. Asi tate Mwari tiregerere, takanzi nedare tishande musi wesvondo, saka tiri kushanda takatogadzirira kuti tifaile mapepa edu mangwana tipedze nekanyaya yakasina musoro.
Kune vamwe vasiri magweta, mungatudze kuti chii chaizvo chamuri kuti maheads of arguments apa?
Musimpoti wenyaya yakwatiri unenge uchi wakamira sei? Saka ndo anonzi maheads of arguments kuti musimpoti tiri kumira kudare tichiti kudii. Saka ndo maarguments atenge tiinawo, saka ndo mapepa acho atiri kufaila iwayo.
Saka mune magweta mangani ari kushanda panyaya iyi?
Tine team of about 10 lawyers vari kushanda nyaya iyi.
Muri kufunga kuti munobudirira?
Aiwa takahwina, takatanga kuhwina election pakuvhoterwa navanhu kumutemo tichavarova futi, saka tiri kuvarova seri neseri.
Saka chii chinozoitika kana maendesa mapepa enyu aya nemusi wemuvhuro musimboti wamati musimboti wenyaya?
Tikaendesa mapepa edu nemusi wemuvhuro tozomirira kudaidzwa kudare kunoita argument dzedu nomusi wechitatu.
Pamutemo nyaya inofanira kupera kunzwikwa rini? Pane nguva yakatarwa here?
Pane nguva yakatarwa muconstitution kuti inofanira kunge nyaya yapera within 14 days kubva musi wakaanaunsiwa maresults.
Munyori wezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Zvichakadaro gweta uye vari nhengo yeMDC Alliance asi vari kumirirawo vamwe vakakwikwidza musarudzo idzi vachitungamira Build Zimbabwe Alliance Dr. Noah Manyika vaJacob Mafume vanoti magweta avachamisa akatoendesa mamwe mapepa aidiwa kudare nezuro.
Mapepa avo vakamaindisa nezuro, vakaindisa yatinoti answering affidavit yaipindura zvaitaurwa nevanhu vezeki neveZANU-PF vamunangagwa. Vakaendisawo maheads of arguments anova idzo mutemo yavari kushandisa kusapota zvavari kutaura panyaya yokuti maelections anga asiri free and fair. Mapepa acho takamaona akasevhewa kuvanhu vese nasherifu tinotarisa nezuro takamagamuchira. saka kwasara mapepa ema respondents anokufanirwa kuuya nemand.
Tichitarisawo imimi muri kumirira vamanyika, mukatudzawo kuti zvizva muri kuitawo.
Isusu tiri kumirira vamanyika, takaisawo mapepa edu anosapota zvaitaurwa nemapepa avachamisa. Isusuwo client yedu vanova manyika vari kuti ivo pakaitika kubiririrwa kukuru kwazvo, pakaitika chitsotsi chaicho, pakaitika ugororo hwokuba mavhoti achiindiswa kuna vamunangagwa. Saka isusuwo takaisa mapepa edu anobvumirana, sezvo tanga takadamwa kukoti, and tichaisawo mapepa ekutaridza mutemo yatiri kusimbirirana nayo tichiwirirana neizvozvo.
Mune humbowo here wekuti sarudzo idzi dzinenge dzakabirirwa kutana kuti hadzina kufambiswa zvakanaka?
Humbowo hwakatekeshera, humbowo hwakazara, hwaiswa muafidavit yavanyowa manyika inova iyo inosapota afidavit yavachamisa. Pane afidavit yaiswa futi navamangoma inosapota yavamanyika neyavachamisa. Pana afidavit yaiswawo navashumba inosapota yavachamisa. Awa anga ari mapresidential candidates. Humbowo huripo zeki pachayo yabvuma kuti yakaresa kuedha masomo, yabvuma kuti yakaverenga mamwe mapolling stations ruviri ruviri. Haina kuexplaina musiyano wemapresidential votes nemavoti eparlamentary. Sezvamanozivawo taipuwa mabalots ari matatu matatu pakuvhota. Kana wanga usingamadi waitaurwa zvonyorwa mubhuku. Kana wakamatora ukamakanda anofanirwa kutaurwa semaspoiled papers. Zvinova izvo zvisiri kutaurwa nezeki. Zeki iri kungoramba semwana mudiki anzi ndiani adya shuga. Iye akazara shuga pamuromo odeedzera kuti handizi rini.
Gweta ravanova manyika veBuild Zimbabwe Alliance vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nengwe dare reparamende rekuBritain reLabour Party vachimirira Vauxhall London amai Kate Hoy vanoti vakatarisira kuti dare reConstitutional Court remuZimbabwe ritonge nyaya yesarudzo iyi risina divi rayakarerekera. Marvelous Mhlanganya uyo Studio 7 anoti panyaya inotevera.
Vachitaura parunare neStudio 7 nasi, amai Howe vati shuwire yavo ndeye kuti vatongi vaite basa nemazvo uye sarudzo dzidzokororwe kana dzisina kufambiswa zvakanaka.
Well, it would be very interesting to see if the courts and the judges rule fairly without any pressure coming from the government. You know, elections are not lost and fraudulently handled leading up to the election. It's what happens when the polls close, and I think there definitely were clearly irregularities. And even already the Zimbabwe Electoral Commission seems to have recognized that they made mistakes. So I think the international community will be very, very surprised if, in view of everything that's happened and some of the things that our electoral observers, both from the EU and the Commonwealth, have said, if at the very least they don't come out and say that there has to be a rerun of the presidential election. And I think that would satisfy everyone and give the people of Zimbabwe the opportunity to have a really open, genuinely free and fair presidential election between Mnangagwa and Chamisa.
Amai Howe ndivo sachigaro webazi reCross Party Zimbabwe Parliamentary Group muparamende yeBritain, uye vakashanya munyika pasi peCommonwealth Parliamentary Association kuzoongorora sarudzo dzemunyika. Vanoti kunyangwe hazvo munyika mainge musina mhirizhonga, vanopikisa vaisawana mukana wekuzvishambadzawo pane penyuro dzehurumende.
The access to the state media, it was very clear that there was no access really to the opposition from, to the state radio in particular. And then the whole way that the ruling party had huge more resources. So we said that it was definitely going to be a less violent election than in previous times, but that if it was said to be freer and fairer, it was starting off from a very, very low base. And then, of course, since the election, we've seen what happened in the immediate aftermath and the appalling shooting down of innocent people on the streets of Harare, which I think...
tinotenda zvikuru Marvelous achita hurukurapo na Mike Kate Hoy vanhu vanhengo yedare reparamende rekuBritain.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri ne musi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni varamba mashoko ari kutenderera madande mutande akaita seWhatsApp neFacebook yekuti zvinhu musangano ravo hazvina kumira zvakanaka sezvo riri kubomerwa mhosva nevamwe yekuti rainge ratsigira zvainge zvaburiswa kuti zvabuda musarudzo nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Vamakoni vanoti musangano wavo hauna matambudziko uye havana kumboti vanotenderana neZEC asi kuti vakangoburitsa ongororo yakaitwa mune dzimwe nzvimbo shoma shoma dzakavhotwa nevanhu.
Zvechokwadi tiri kunzwa mashoko ari kubuda mumadande mutande anoratidza sekunge ZESIN iri kudaidzira musangano wokuti itarise zviri kunzi zviri kuitika muZESIN. Hapana chokwadi nemashoko iwavo. News idzodzo ndo dzinonzi dziri fake. Hapana musangano wadaidzirwa, hapana musangano uchadaidzirwa wakaita seiwavo. Isu seZESIN hapana chatiri kuona chakashata chiri kuitika muorganization yedu. Tiungoonawo zvedu kuti pane zvakawanda zviri kutaurwa chitevera maelections akaitwa iyi.
Asi vamwe vanenge vanga vari kuchema chema vamakoni kuti zvamakaburitsa muchiita sekunge manga muchitsigira zvaiburitswa neZEC zvinenge zvakurambwa zvinenge zviri kukonzerawo mutauro.
Chokutanga hatina kubuditsa gwaro rinosapota position yakatorwa neZEC paikanonza maresults. Aiwa, isusu chatakangoburitsa chete yanga iri yatinoti sample based observation yakapa iyo maranges yataifungidzira isusu taita ongororo yatakaita kuti maresults anogona kubuda ari murange iyoyo. Makatarisa zvatakatarisa takati isusu vamunangagwa vaitarisirwa kunge vachiwana mavhoti anotanga ku 48 point something percent kusvika ku 52 point something percent yanga iri range. So you could get 48 aigona kuona 51 aigona kuona 52 ndo yatikati range yatakatakawapa. Takawanawo range yavachamisa ichitangira kuma 43 ichisvika kuma 48 point something ndo ongororo yatakaita. Hatina kubva tambotaura isusu kuti vamunangagwa vachaona mavhoti akati. Aiwa,
sachigaro wesangano reZESIN vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
ndino mugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chevechidiki umo matinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza nenzira dzakasiyana siyana. Ini ndini Mikeove ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa taita rombo rokubata umwe wechidiki ari chizvarwa cheZimbabwe uyo anga achikwikwidza mumakwikwi ekuva Miss Africa wekuno kuUSA muzvare Natalie Mshore. Ngatiendei kwavari kutinzwe zvizere. Tinogamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki muzvare Mshore, makadenyu?
Makadenyu.
Aiwa, tiripo, tiripo. Right, mzwari, ndakaverenga mbepa nao kuti muri kupinda mumakwikwi aya ekuva Miss Africa USA, makamirira nyika yedu yeZimbabwe. Ndiudzeiwoka mzwari kuti chii chakaita kuti muve nechido chekupinda mumakwikwi aya?
Amai vangu pavakafa ndakaita period yekufungisisa ndisingafare, and then pandika applya for Miss Africa USA. Chinichitsa ndifare. And then that's why I decided to apply. I represent Zimbabwe in the best way I possibly can. So Miss Africa USA was the best thing. And I also wanted to do Chinichai. Saida chiza kujishoni muno chiskana. Ano kwanza kunaka and kuwe mun akarongeka. Ne munu anetika. And also ndaila kurakiza mapekere edwa chineta ku Zimbabwe, ne kutambo kwa chineta ku Zimbabwe, ziyo zetno tera ku Zimbabwe. Nashidawisha ni wanweko Amerika wa uono kujishindoza chineta ku Zimbabwe.
Ainda kunzwa zvizere. Ndakamboita mukana wekutaura nevechidiki vakasiyana siyana vanoita nezvekumodhela sezvamunoita imi. Kazhinji pavanobudirira makwikwi akaita seaya amuri kupinda vanoita zvekutanga maproject kuZimbabwe akatarisira kubatsira vechidiki. Imi semuwo wechidiki ari kukwikwidza akamirira nyika yedu yeZimbabwe kumakwikwi aya, mukabudirira pane zvamakatarisira kuita here zvichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutsvaga rubatsiro?
Iko zvino ndatotanga project iri kuShimba District nevana veku Center for Total Transformation. Vane vavo vamwe inherera, vamwe vanobva kumba kunenge usina chikafu, vasina hembe. Saka pandikaenda kuZimbabwe 2 weeks ago, ndakatora vana 2 and mwachina ndenge nchimuendesa kuchikoro and mwachina ndenge nchimubhadharira magroceries every month.
Aiwa, takunzwa izvizere. Mzvari Mushore, tipewo mashoko enyu ekupedzisira ekupa zvizvarwa zveZimbabwe zvinokutsigirai.
Pekutanga ndoda kutenda vana veZimbabwe for supporting me, and I also want to say vana veZimbabwe, shingirirai nyika yedu ichaita nani. Mwari mwari wemunhu wese, and ngatibatanei and ngatifarire nyika yedu, especially patinoenda overseas. Vanhu vane zvakawanda wanda zvekutaura about Zimbabwe, but isusu as maZimbabweans tine basa rekuzvizvoni tirambe takashinga.
Aiwa, takudzwai muzvare. Nguva ndiyo yadyanana. Tinotenda zvikuru nekuva nesu muchirongwa chedu chevechidiki.
Maita basa.
Manga makateerera hurukuro yataita namuzvare Natalie Mushore, umwe wechidiki anga achikwikwidza mumakwikwi ekuva Miss Africa wekuno kuUSA. Aiwa vadiwa vateereri, nguva ndiyo inenge yatodyanana. Ngatisanganei svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mikeove. Ndokusiyai nichiti murara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatinopakurirwa natanonoka Wandi weStudio 7, asi nhasi tiri kumbopakurirwa chirongwa ichi naPraxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unondipa simba.
Tinokugamuchirai muchirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero pano paStudio 7. Ariko kuchingamidzai ndi Praxedes Jeremiah. Nasuno muchirongwa tinamufundisi
dzotungira mutungamirira church inonzi Beam of Hope Churches International. Yakatangira kuZimbabwe. Yakatanga muna 2006. Tine ma branches mu Harare, Kwekwe, Gweru, Chirugwi, Zimbabwe, South Africa, Johannesburg, Pretoria, Zambia, Lusaka, Namibia, Windhoek, District Maseru, Canada, Edmonton, Alberta, Nemuno ma America, Longview.
Thank you very much.
Ministry takatanga mna 2006, but takatanga upariza dine 17 years. Njizo ordaino mna 2005 kuti nditange ministry. As in sanda tanga ministry nda andri Cornerstone Fellowship International. Doko ndande marachizo dituma kuti nti tebasa re Beam of Hope Church.
Mapinda muchifundisi basa rakasimukira zvakadii?
Maraka tiitira nyasha. Takatanga nevanhu vashoma shoma. Ndakatanga nevana vechikoro, ma students aibva college 17 mbamanga. Mwari ndobva atanga kuwanzawo nyasha. Basa richikura muHarare, basa ramira muHarare. Mwari ndobva anditi ndinoplanta imwe church kuGweru. Ndobva ndasipia church iya inamufundisi kwakuenda kuGweru. Katanotanga church kuGweru. In 6 months, church iyoyo yanga yakura zvokuita church yakakura Midlands, pakati pemachurch mahombe esangatorini. Basa remugweru ramira, takabva tatanga chikoro chekutraina vatungamiri nevafundisi. Gweru mamo chinonzi Kingdom Legacy. Vatatanga kusumudza maleaders nekutraina vafundisi. Tichizobva kuGweru, mari obva atuma kuenda kusouth Africa. Vatanga kuplanta futi rimwe basa muJohannesburg, tichizoenda kuPretoria nedzimwe nyika dzese. Mwari achizovhura mukana achitituma kuti tiite basa ikoko.
Kuno kuAmerica makazouya sei?
Kuno kuAmerica mwari anga agara akataura makore akati wandei apfuura kuti pane nguva inouya mangwana pamberi apo ndichakutuma kuti uende kuAmerica unoparidza shoko rangu. Ndine mainvitations akanga ambouya makore akapfuura. Mwari aitaura neni kuti nguva haisati yakwana. Gore rapfuura mwari ndopa akazotaurira kuti gore ra 2018 ndo randaa kuda kuti uchinda kuAmerica. So pesa apa ndaipiwa mainvitations but ndandisingauyi nemhaka yekuti mweya mangu ndainzwa kuti nguva haisati yakwana. Mainvitations akazouya muna 2018 ndo andikatanga kuita honor ndobva maravhuro mukana wokuti mavisas aitwe.
Mochitipa shoko mugoritsinira.
Ndinoda kungoti kune mumwe nemumwe Mwari akatendeka pashoko rake. Kana tikatenda tinoona kubwinya kwake. Zvisinei nekuti zvii zvakakukomberedza, but kudenga kuna Mwari. Zvaunotenda zvine simba rekudisida ramangwana raunogona kurara. Saka shoko ramwari rine simba kudarika ende pamusoro pekwatikazvarirwa zvakatikomberedza, zvatinokundikana nezvatina kuwana mukana wekuwana kana tikatenda shoko ramwari. Bhaibheri rinoti kuna Romans chapter 10:17, kutenda kunouya nekunzwa, kunzwa kunouya neshoko ramwari. Mark 11:24 yobva yati, chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu kana mukatenda pamunonamata, tendai kuti mava nacho mugozova nazvo. Saka ndinotenda kuti Mwari ane zvakanaka zvaakarongera vanhu vake. Vanotenda vanoona kubwinya kwaMwari.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero chechikristu. Tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ave kukuonekai ndiPraxedes Jeremiah.
Tinotenda zvikuru Praxedes Jeremiah, uye tinotendawo Christ Like Choir nekambo kavo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbokupei zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Dynamos yarwa ZPC Kariba 1-0. Mutare City yarwawo Shabani Mine 2-1. Bulawayo Chiefs yakunda Harare City 1-0. Mutambo wekupedzisira Triangle yarwawo Yada 2-1. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Amai Tokozile Angela Matutu voradzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eHeroes Acre muHarare. ZANU PF yotura mapepa ayo mumatare mangwana ichiti vakakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika vakamirira bato iri vaEmmerson Mnangagwa ivo vakakunda. Asi veMDC Alliance nevamwe vari kutsigira vaNelson Chamisa vanoti sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusorosoro. Tava, tashuka kumagumo, ichirongwa chedu cha nasi, anokone kaine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri Washington DC. Ndichiti msakanganu kuteira na udzedu ze mangwana, mangwana ni na 6 a.m. Iko zvino ndokusiya imina Gibbs Dube muna udze isindebele.
Soko isika atise.